Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 23, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ndobona ndege pamusoro pegomo ndobvaitanga kurola ichirola ndobvanosvika ichirovera pasi.
Vanhu vanosvika vashanu vanofungidzirwa kuti vafa apo ndege yavange vachifamba nayo yadonhera mugomo rechamanjerenjere pedyo nemugodhi weRinko Mine kuMasvingo South.
Chinhu chinoda unyanzvi kuti unyatsogona kuchiteverera. Saka tirova pa unyanzvi hwacho kuti mukapowa budget, manamba aya nemafiga aya, munoshandisa unyanzvi hupi, uyezve mazwi anenge ari mubudget aya anorevei.
Nengo dzedare reparamende nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeyawo maonero adzo panyaya yebhajeti rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, iro ramirira kutambirwa kana kusatambirwa nedare reparamende. Studio 7 yokupakurira inhasi hurukuro yatakaita muHarare nemusi wechitatu ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepenyura hurukuro iyi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika vatatu kana kuti vashanu vanofungirwa kuti vafa apo ndege diki yavange vachifamba nayo ichikwanisa kutakura vanhu vashanu yadonhera mugomo rechemanjerenjere kumatedzi pedyo nemugodhi weRinko Mine kuMasvingo South. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti pari zvino pane vanhu vatatu vazivikanwa kuti vashaya munjodzi iyi, asi mapurisa achiri kuferefeta. Zvinonzi ndege iyi yerudzi rweKestner yanga ichibva kuchiredzi yakananga kuVictoria Falls, uye yanga ine vanhu vanofungidzirwa kuti vashanyi vanga vauya kuzoona nzvimbo dzekushanyira munyika, uye vamwe vacho vachinzi ndeve kunyika yekuFinland. Vakafanwa bata chigaro chemukuru webasa mubazi reAviation Authority of Zimbabwe mudunhu reMasvingo. Vakumbirai mapisa avo varamba kutapwa izvi ravo, vatenda kuti ndege iyi yaita tsaona pagomo rechemanjerenje. Vamapisa vati vashandi vekubasa kwavo vachiri kuferefeta kuti chii chapa kuti ndege iyi iite tsaona, uye kuti vanhu vangani vashayika asi vamwe vachifungidzirwa kuti vangangosvika vashanu. Vati vachadeedza vatori venhau kana vave neruzivo rwakwana kuferefetwa kwenjodzi uyu kwapera. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaDenford Chikanyau, avo vasvika padonhera ndege iyi, vanoti mitumbi yevashayika yanga isingatarisiki, uye vanhu vazhinji vamhanyirapo muchure mekunzwa ruzha rwendege ichidonhera mugomo.
It's believed there are 4 to 5 bodies in the room.
Kunyange hazo bepa naure Herald nevamwe venhau vange vachiti varidzi vendege iyi ndeve Executive Air Private Limited yemuHarare. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti varidzi vendege iyi iBuffalo Range Safari Company yava Berry Style avasati vazikanwa kuti vange vari mundege iyi here. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Maramba.
Tevedzeri wemutauriri wedare reparamende reHouse of Assembly Amai Tsitsi Gezi vanoti nhengo dzeparamende dzinosungirwa kuona kuti kubudget ra 2019 rinoratidza zvido zveveruzhinji pamwe nekuona kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sezvakatarwa mubhajeti. Godwin Mangundla anoti panyaya iyi.
Amai Gezi vataura mashoko aya vachivhura musangano wekudzidzisa masachigaro emakomiti eparamende unyanzvi hwekuongorora budget rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube neZuro. Vati masachigaro aya ayo achatungamira kuzeva kwebudget iri kutanga svondo rinouya anofanira kunge achinzwisisa budget iri uye kuve neruzivo rwekududzira nekuona kuti zvaitaurwa navancube ndezvechokwadi here kana kuti zvinokwanisa kuitwa here kana kuti kwete. Nyanzvi munyaya dzemabudget zvakare vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvemabhajeti muparamende yeZimbabwe vapepuka ichivore vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzive neruzivo rwamabhajeti kuitira kuti dzikwanise kugadzirisa zvimwe zvinhu dzisati dzapasisa bhajeti iri.
Saka since bhajeti ndechinhu chatingati chiri technical, chinhu chinoda unyanzvi kuti unyatsogona kuchiteverera. Saka tiri vapa unyanzvi hwacho kuti mukapuwa bhajeti manhamba aya nemafiga aya munoshandisa unyanzvi hupi uyezve mazuya anenge ari mubhajeti aya anorevei, mazuva akaomaoma kuti anorevei, uyewo wozogona kutarisa kuti bhajeti iri ririgona here kusangana nezvido zvevanhu vavanomirira kuona kuti zviri kusangana here, zviri kuadresa zvido zvanhu ndepapi panoda kugadziriswa vaakushandisa unyanzvi hwatinenge tavapa.
Vachivore vati dzidziso yanhasi yakakosha chose kunhengo dzeparamende sezvo dzisi nhengo dzese dzeparamende dzinonzwisisa nyaya dzeupfumi kana mabhajeti. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust vaAtwell Gonese vatiwo dzidziso yawana masachigaro emakomiti eparamende ichabatsira zvakanyanya apo vachatanga kuzeya bhajeti iri svondo rinouya.
Ii tiri kuratidza mamembers of parliament kuti kana vachitarisa bhajeti vanoritarisa sei, zvese zviri mubhajeti zvinorevei, ndepapi pavanofanirwa kutarisa kuti vaone kuti bhajeti iri rinoitisa kuti rive rinopundusa nyika, rive rinobatsira vanhu.
Muumiriri weBinga South vari nhengo yeMDC vaJoe Gabuza zvakare vari sachigaro wekomiti yeNational Assembly inoona nezvemhando dzemoto vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda zvekuti vave kutoona kuti hapana chinobuda pane zvakataurwa navancube neZuro.
Tozoshandisa kana taakuenda kumacommittees tozonyatsoongorora kuti minista pavakataura kuti GDP yavo iri apa ndizvo here given inflation iripo. I think tazviva zvakawanda, tazviva zvakawanda zvekuti taakutoona maburi ari mubhajeti yese.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekunze nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANU PF vaudzawo Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda zvikuru sei panyaya yekuti mapazi ehurumende anoshandisa mabhajeti sei.
Kumaruwa kana kuti kuvarimi ministri zvayapiwa yeagriculture yapiwa mari mainputs kana kuti mafetereza nembeu zvaende here nenguva? Haikona kuti nguva ino ndongo yekunaya tozoona kuti mbeu yako endeswa munana February kana March hapana zvazvinenge zvabatsira. Saka ndo zvatafunda nhasi, ndo zvatichaenda nazvo. Svondo rinouya tichiona kuti maministers patichamadeedza kuuya kuparamend tinenge tichimaudza izvozvo kuti endai munoita basa nenguva.
Vachivore vati nhengo dzeparamende hadzifaniri kungopasisa budget chete asi kuti dzinofanira kuripenengura zvakadzama pamwe nekubvunzurutsa kuti sei vancube vakagova mari sezvavakaita, kuona kuti hurumende inounganidza mari nenzira dzakajeka here pamwe nekuona kuti budget iri rinogutsa zvido zvevanhu vese here. Vatiwo mafiga akataurwa neZuro anofanira kuongororwa kuti ndeechokwadi here, zvakataurwa navancube zvinokwanisa kuitika here. Vati zvakakosha kuita izvi nekuti pane umbo hwekuti zvizhinji zvinotaurwa mumabhajeti hazvitevedzwe, anenge ari manyepo chete. Vati semuenzaniso hurumende inogara kuti inoda kuderedza uwandu hwevashandi vayo uye kuti yakamisa kupinza vanhu babasa asi uwandu hwemari yainotaurwa kutambirisa vashandi huri kuramba huchikwira. Vatiwo nengo dzeparamende dzinofanira kudzamisa pfungwa dzisati dzapasisa budget rinoisa zvikamu makumi mapfumbamwe kumihoro, sezvo zvichireva kuti panosara pasina mari yekuti vanhu ava vaite basa. Vachivore vati zvinhu zvakaita seizvi ndizvo zvinofanira kukosheswa nenhengo dzeparamende dzisati dzapasisa budget. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya yebhajeti, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti bhajeti iri rine zvimwe zvakanaka nezvimwe zvarisina kunaka.
Zvakanaka zvirimo zvimwe ndezvekuti nyaya biometric payroll administration yekudila nyaya yemaghost workers, nyaya yekubvisa mayouth officers, nyaya yekurationalize foreign service mission, nyaya inyaya dzakawanda dzatingadziruta kureducer runaway government expenditure. Wauyowo zvakare nenzira dzekuwana nadzo mari yatingati revenue generation pachirungu. Why increase, for example, my excise duty on vanoshuta kudya? Why increase those agari duty refuel? It's known as nakunaka nekuti zvinokonzera kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese inge ichikwira. Nekuti munoziva fuel major input, major ingredient munyaya dzeproduction across the economy.
Mutauriri wesangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruva reR2s vachus Kasongo vaburitsa gwaro vachishora budget iri
takariona, asi rakatowedzera kutirwadzisa tichitarisa nyaya dzatanga tichitaura nehurumende kuti tinoda kuti tibhadharwe tichishandisirwa mari yekuAmerica inova mari yakatisimbira pakutenga. Taona kuti vanenge vari kusimbisa danho rekuti vangoramba vachitibhadhara nemaRTGA. Tobva taona futi nyaya ine chekuita nemabhonasi. Tofunga bonus kuwedzerwa kwemari chaingova chichemo chevashandi kubva kare. Vashandi vehurumende tiri muzvikwereti zvakanyanya. Bonus yaimbotibatsira kuti tigadzirise makomba atainge tavhura nekuda kushoterwa kwemari, asi taona bonus yedu yauya yadamburwa nepakati.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vanoti vanofara nekuwedzerwa kwemari kune zvedzidzo, asi mauto anongopiwa mari zhinji chero muZimbabwe musina hondo.
Kuzi mari yakaiswa pabudget imari inoiswa munyika dzinenge dzichisangana nehondo, but as it is hatina hondo muno munyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, muzvinafundo Chipo Dendere, vashora kuda kuvharwa kwemizinda inomiririra Zimbabwe kunyika dzekunze, vachiti hakuna nyika inowedzera kuchidzana nedzimwe isina vamiririri vakawanda.
Bhajeti yakapropozwa navanhuve ine kusawirirana mukati mayo kwakanyanyisa, nokuti vari kuti ivo vari kuda kukata maembasi nezvekuti matoura maita kuti vati tine 46 muworld mune nyika 193. Zvichireva kuti Zimbabwe yakamiririrwa muless than half yenyika dzatinodyidzana nadzo. Number two, havana kutaura kuti vari kukata nechii. Inini zvinondinetsa nekuti mukatenda kuparagraph 297 yebhajeti iyoyo, vanoti ivo vada kuwedzera zvekare diaspora engagement. Vochoti ivo vari kuda kuisa mari inoita iyo 56.1 million kuministry of foreign affairs and international trade, asi vachiti ivo tiri kutadza kuikwanisa kuita 65 million yekuti madiplomatic agents ashandi. Saka vanoengaja sei nediaspora?
Iri ndiro bhajeti rekutanga ramuzvinafundo Ncuve kubva vagadzwa segurukota rezveupfumi. Pari zvino nyika yakaremerwa nezvikwereti nekudhura kwezvinhu muzvitoro. Mubvunzo une vazhinji ndewekuti muzvinafundo Ncuve vachabudirira here kana kuti kwete kuchinja zvinhu munyika, izvo zviri kuomera vanhu vazhinji zuva rimwe nerimwe. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari muzvina bhizimusi vaKalisto Jokonya vanoti zvakaparurwa nezuro mubhajeti regore rinouya negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mculi Ncuve ndizvo zvinofanirwa chaizvo kuitwa kuti upfumi hwenyika usimukire. Asi vaJokonya vanoti chasara chete kuona kuti zvavari kukurudzira kuti zviitwe kuti upfumi usimukire zvinotevererwa here nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zviripo ndozvokuti zvinhu zvese zvavakaparura zvinoratidza kuti ndo zvinodiwa kuitwa. Chasara chinoita kuti vanhu vagozotendeseka nezvavanoita ndicho kuona zvichiitwa. Ndo zvikuru zviripo. Zvinhu zvavakabudisa zvacho zvese zvakaratidza kuti ndo zvinochemerwa nevanhu kuti dei zvaitwa. Chikuru ndechekuti hurumende pachayo inoda kuti idzose yatinoti muchirungu discipline. Chachavamo ndezvongoti mazvake mazvake. Chavakatanga ndechekuti bhajeti rikaitwa rofanirwa kuteverwa. Saka wakanatsa kutiratidza kuti anda kuti government ioperate ine kadiscipline kokuti inofanirwa kutevedza mutemo wainenge yazvo pachayo. Kechipiri chatakafara nacho inini hangu. Chakaratidza futi kuti iye anotiwo bhajeti rangu rinofanirwa kuti tingodya izvo zvatinenge tatsvaga tawana.
Asi kune vamwe vajokonya vari kuti bhajeti iri harina kunangana nekubatsira varombo. Munoti hanzi nenyaya yemitero yakaiswa.
Hai, idzo dzingava pfungwa dzevanhu dzavanovona. Handifungi kuti urape ronda rakuvara kuti urirape pachatomboita kurwadziwa. Zvaazvaita nyika ino yasvika pane ronda rinonetsa kurapa. Saka panotomboti paitike zvakadaro kuti zvidzokere munzira yakarurama. Vanhu vangaona saizvo nokuti vanhu vemuZimbabwe pachavo vanokarira kurasa zvinhu zvakawanda. Tata akuraramwa umwe upenyu hunopfuura vanoti padonation. Standard of living yatinayo muZimbabwe yanga yakanyanya. Haungambofungidziri kuti inyika ina vanhu vane 90% vasina mabasa. Asi vanhu vane vachingowana upenyu hwakanaka vanhu vachipfuva chika vachienda mberi. Saka panda kuti pabodzoswa pasi paone kuti vanhu vafamba nomutemo vapinda mumutemo. Hakuna varuri kubatsira murombo nomusi nomurombo vese. Riri kuvabata bhajeti racho. Umwe nomwe achawana paanotsunywa napo pacharwadza. Paanozoti ndoregedza uori wananga ndichiita. Uori hwanga hwawandisa hakuna asiri kuita. Zvoreva kuti kubva kumusoro kusvika pasi uori hwanyanya. Uyezve ikonomi yedu yeZimbabwe ndo yakanyanya kuva infoba kupfuura dzimwe nyika dzose dzepasi.
Ko panyayo yekuti havana kujekesa pamari inofanira kunge ichishandiswa munyika uye kuti pamari yekunze nebond note zvakamira sei, hanzi havana kujekesa.
Ipapo kukoti vanhu zvedu tinokurumidza kukanganwa. Nyika yega yega ine mapato maviri anotarisa nezveikonomi. Hurumende inodhira neinonzi iyo fiscal policy. Zvinoreva kuti ndokunotengwa zvinhu nedevelopment yakawanda. Kwozouya reserve bank inofanirwa kuva yakazvimirira iri yoga inoona nezvemari. Saka zvakaitwa nezuro mubhajeti zvazviri zvefiscal policy. Zvinonana namutero nezvinozonge zvichitengwa. Ava reserve bank vachauya neavo monetary policy. Ndo panozotaurwa nyaya yekuti mari dzamira sei. Dzakabatana here, bondi rakazomira sei, forex yakazomira sei. Reserve bank inowanza kubudisa izvo muna January. Vanhu apa vanga vachifungidzira kuti vamutumini vachataura zvese nemari. Havagoni kudaro mutemo hauvabvumiri. Kana ukataridza mutemo chaiwo haubvumiri kuti vataure nezvemari.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari muzvina bhizimusi vaKalisto Jokonya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kumakuwerere chaiwo muchazvinzwira mega itotiyai nzeve musati rasikirwe neuyu mukana. Nekuti pane vatauri vatatu vakasimba vanga vachitaura. Maisakile Felani Ngoma vakamirira masangano ezvekodzero dzevanhu akazvimirira oga maCSOs. Pagozoitawo Nyanzvi mune zveupfumi vaClinton Musonza. Pagozoitawo zvekare Senator Douglas Monzora vebato rinopikisa guru reMDC vanga vachitaurawo vakamirirawo veMDC. Tichitarisa nyaya yekuti pamazuva zana apfuura eutongi hwava Emerson Mnangagwa zvii zvaitwa zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nekurudzirowo dzavo vachipawo pfungwa dzavo kuti zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Zvii zvingatarisirwe neavo vachange vari kuunzwa chirongwa ichi panhepfenyuro uyezve pamafacebook page edu?
Munoziva mese kuti hazvina kumira zvakanaka zvikuru sei mune zveupfumi. Kushomeka kwemari kumabhanga haisi kuwanikwa zvachose. Kukwira kwemitengo yezvinhu nembatya pamwe chete nekudya. Tigotarisawo zvekare matambudziko ese iwaya mune zveupfumi kuti hurumende iyo iri kuitei pamusoro pezvinhu izvozvi. Ndozvanga zvichitaurwa nevatauri vedu. Tikazo ipamukana kune avo vakanga varouyawo kugungano kuuya kuzoteerera hurukuro iyi. Saka musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi, muteerere chirongwa ichi uye vanokwanisa kunge vachitarisa paFacebook live pedu tisenge tisingatore hedu nhare nekuti ihurukuro yakaitwa nemusi wechitatu mukumakuwerere. Musapfuurwa nehurukuro iyi, zvakawanda zvakakutaurwa nezvazvo ipapo, pamwe chete nezvisungo nekurudziro kuhurumende kuti zvoitwa sei. Musarasikirwe neuyu mukana.
Muchibva ipapapa muchange makunanga kupi? Vanhu vangatarisire nhaurwa dzichange dziri kuitwa kupi?
Kutarisira kuti ichaita fire zvekare. Takananga uko kumatebelerland south kugwanda, mudhorobha regwanda, nemusi wemuvhuro musi wa26 mbudzi, apo tichange tichikurukura nezveutongi hwematunhu kuti matunhu ange achizvitonga aine hurumende dzavo.
Uyo anga ari mutori wenhau westudio 7 Praxedis Jeremiah ari parunhare muHarare muhurukuro yaanga achiita naMarvelous Muhlanga. Nyahuye ari kuno kuWashington DC pamusoro pekubatana kwakaita Studio 7 neMedia Center nemusi wechitatu muhurukuro dzavakaita kuCrown Plaza kuHarare. Kuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naiye Praxedis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Shelton Tsodzo. Muchirongwa chedu chanhasi manheru, vateereri muri kukurudzirwa kuti musakanganwe kupinda muchirongwa cheLive Talk, apo tichatepfenyura hurukuro yakaitwa neStudio 7 neZuro. Muchanzwa hurukuro iyi kubva na8 manheru semazuva ose, asi nhasi tiri kusvika na9:30 manheru. Sezvo takabika chirongwa ichi, hamukwanise kuzotichaira runhare kwanhasi chete paLive Talk.
Mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedis Jeremiah munzvimbo idzi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana ezviuru zvevashandi vehurumende zvaratidzira muTunisia pamusoro pekuramba kwehurumende kuwedzera mari dzemihoro panguva iyo vekunze vanokweretesa mari vari kuchichidzira kuti vanogona kudimura zvikwereti zvavanopa. Kurwiswa kwaitwa muPakistan nevanopfurikidza mwero kwaurayisa vanhu vangangosvika 30 nevana, vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, amai Priscilla Mupfumira, vari kunyunyuta nekusamira zvakanaka kwakaita migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa nevashanyi vekunze uye kushayikwa kweumhizha hwekufambisa mashoko nemasaisai kune dzimwe nzvimbo. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Vachitaura mamutare pamusangano wemazuva mana wakatanga neZuru, amai Mupfumira vakati munyika muri kuuya vashanyi vashoma nekuda kwezvibingaidzo izvi. Vanotiwo vamwe vashanyi vanenge vauya munyika vanozotadza kuenda kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekushaya zvekufambisa zvinosanganisirawo ndege. Amai Mupfumira vanoti kuti mabasa aya afambire mberi zvakanaka, panoda zvakare kuti makambani ari pasi pavo anosvika 6 ange achidyidzana zvakanaka. Makambani aya anosanganisira Re-Environmental Management Agency, EMA, Reparks and Wildlife Management, Zimbabwe Tourism Authority, Allied Timbers, pamwe chete ne Forestry Company of Zimbabwe, uye Remo Sotonya.
I emphasize the need kuti all government departments, all parastatals, all boards, at least we have a representation, yes, so that we know that we are one unit. Mna one minister na one PS, no problem.
Thank you.
Jana ko zvikutaurwa izvi zvichapera manje manje.
Gurukota iri rakurudzirawo kuti vashanyi vasanzi vatore mavisa sezvo dzimwe nguva zvitora nguva. Mukuru wesangano reEMA vaAaron Chigona vanoti kubatanidzwa kwemapazi ehurumende kwavepo kuchapa kuti pasave nezvimhingamupinyi zvaivepo kare.
Kuchengetedzwa kwenharaunda uye kubatanidzwa kwenharaunda nekushanyirwa kwenyika kwatiri isu from the environmental management agency tinoraso kuti ndicho chinhu chakakosha nokuti nharaunda ndiye inoita kuti tirarame mukati mayo. Saka totarisira kuti kana environment yakaitwa zvakanaka, nharaunda yakachengetedzeka, minista vachitikurudzira kuti tishande pamwe chete, tibvise kufunga kwokuti indiri pangu yaari pake, tobuda nevision imwe chete, nokuti mutungamiri wenyika nevision imwe chete kuti fange tichirarama zvakanaka, tino upenyu hwakagarisika zvakanaka by 2030. Saka hatigoni kuwana izvozvo kana tine nharaunda yakasviba.
Mukuru wesangano revanoona nekuvhimwa kwemhuka reSafari Operators Association of Zimbabwe vaEmmanuel Fundira vanobvumirana navachigona sezvo vachiti munguva yapfuura zvairema kufambisa nyaya dzinoda kugadziriswa kubva kune rimwe bazi kuenda kune rimwe bazi sezvo aive pasi pemakurukota akasiyana. Musangano uyo uchapera nemusi wechishanu uripo kuzeya nyaya dzinoda kugadziriswa mubazi rinotungamirwa naMai Mupfumira kuitira kuti nyika inge yave pamberi pedzimwe dzinenge dzichishanyirwa mumakore mashoma ari kutevera. Vakuru vemapazi ehurumende Parks and Wildlife Management, EMA, ZTA, Allied Timbers, FCZ neMosotunya ari kupindawo musangano uyu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Andei kuna Michael Kariati atipe zviri kuitika mune zvemitambo.
Mitambo yese iri kutambwa mangwana nenguva dzimwe chete kuitira kuti zvikwata zvese zvipedze mitambo zuva rimwe chete nenguva dzimwe chete kuedza kudzivirira kutengwa kana kutengeswa kwemitambo izvo zvinofungidzirwa kuti zvinowanzoitika panguva ino. Asi FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu ichange isimo munhandare sezvo yakatamba mutambo wayo wekugumisira Mbabha Field Stadium neHighlanders nechitatu uyo wakapera uri mangange 0-0. Asi izvi hazvisi kubvisa uremu mumitambo yekugumisira kwemwaka sezvo zvikwata zvese kusanganisira izvo zvakabuda muPremier Soccer League zviri kuda kupedza makwikwi aya zviri mumafaro nekukunda. Izvi ndizvo zviri kutarisirwa kuDynamos iyo yanga ichitatarika zvinotyisa mwaka wese asi iri kuda kupa vatsigiri vayo chekupemberera mukupera kwemwaka apo yakananga kuAscott Stadium kuGweru kunosangana neLichfield iyo yakabuda muPSL. Mutambo ukuri kuratidza kuti uchange wakabaka moto unotyisa, mutambo uri pakati peChicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu neTriangle iyo iri pachinzvimbo chechina. Zvikwata izvi zvakasiyana nepoint imwe chete zvekuti vanokunda ndivo vanopedza vari pachinzvimbo chechitatu. MaGamecocks ane mapoints makumi mashanu nematanhatu, maSugar Boys aine mapoints makumi mashanu nemashanu. Asi zvikwata izvi hazvikwanise kubata ngezi Platinum Stars iyo ine mapoints makumi matanhatu nemashanu kunyange ikarohwa neBlack Rhinos muBaobab Stadium mangwana. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Shabani vs Herentals, Yaja vs Harare City, Capes United vs Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk chatanga tichitaura nezvacho icho chatiri kuti muchange muchiona zvakaitika ku mutambo wanga uchiitwa neStudio 7 kuZimbabwe, muchachipiwa nhasi manheru kwete mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC. Morara zvakanaka vateereri.
kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.